mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 21 Gumiguru 2020. Makateerera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatatu 233. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinokurudzira hurumende kuti ipe vashandi mari yemihoro yakaringana vachiri vapenyu, kwete kuzobvisa mari yekuti vachengetwe zvakanaka pavanenge vafa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatatu 233, zvichitevera kufa kweumwe munhu kumatebeleland South neZuro. NeZuro vanhu vanoita makumi maviri nevasere 28 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi maviri 20 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vasere kana kuti 8 vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevasere 48 vafa nechirwere ichi, kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine zana nemakumi masere nevanomwe 8187. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevaviri 7692. Hurumende yazivisa kuti kutangidza izvozvi ichabatsira nemari inoenzana nemadhora ekuAmerica mazana mashanu parufu rwemushandi wehurumende. Hurumende inoti izvi zvichaitwa kunyange mushandi uyu ange aine zvimwe zvirongwa nekambani dzinochengeta vafi. Vachinyora paTwitter pavo, munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vati mari iyi ichapiwa mudzimai kana murume wemufi kanavo vana vavo vakuru kana umwe anenge akadomwa. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kuziva zvinhu zvinofanirwa kutanga kuitwa, vachiti vashandi vehurumende vari kunetseka iko zvino ndivo vanofanirwa kupiwa mari inovagonesa kuramba vachichengeta mhuri dzavo dzakanaka. Vamoyo vati varairidzi havasi kukwanisa kuenda kumabasa nekushaya mari, asi hurumende iri kuvimbisa kupa mari kuhama dzemushandi wehurumende anenge afa.
Hatisati tanzwa kuti zviri kubuda kuna wizvi ichokwadi rakaita sei ndiyo chinhu chekutanga, asi kana zvirizvo zvapfungwa nehurumende hazina kumbobvira zvaitaurirwa kuvatungamiri vevashandi vehurumende kuti vape maonero avo kuti kana pane urongwa hwakadaro uri kuatenda kana kuti uri kugadzirisa here madambudziko agara aripo. Tese tinoziziva kuti vashandi vehurumende tingati vematicha kunyanya vaida mari inotofura ipapo 500 US dollar pamwedzi kuti vakwanise kuzvipindira vega kuma policies vanenge vachiita vane hama vane vana vanosarudza ivo kuti vanoda policy yakaita sei zvokuti vanozobhadharirwa vafa tizizivi kuti vazvibvumirana nani asi semaziviro edu ndeyekuti utungamiri hwevashandi vehurumende hauna kumbobvira wataurirwa kana wawirirana nazvo vanoda mari inobatika vokwanisa kuzvibhadharira mapolicies akasiyana siyana anoenderana neupenyu hwanhasi nemagariro anhasi
asi kana chiri chokwadi kuti hurumende inoda kuzopa vashandi vayo mari iyoyiyi pane chakaipa here kuitambira
haisi mari inopa vashandi kane kuti mushandi anenge akatofaka iri kutopiwa vanhu vanenge vasara asi kana hurumende ichida kupa hama handizizivi kuti chinhu chatingapemberera here iyo zvino kuti hurumende iri kuratidza kupa $500 pamhuri yangu kana ndafa kana ndaishandira hurumende kuti vaende kunondiviga izvozvo chete asi haisiri izvo zvinozovapa kana pensheni yacho iyo mhuri yangu maonero edu I think hurumende haina kutsikamisa pfungwa panyaya dzakadaro saka vangangoendera pamberi vachiti vanota kupa asi hazvibatsiri vakawanda
pari zvino imimi nesangano renyu pane zvamuchaita here nenyaya iyi avo vange vari munyori mukuru musangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare neStudio 7 zvichakadaro mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende ari kushora zvakasimba urongwa hwehurumende uhu mutungamiri werimwe resangano revashandi vehurumende reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vanoti dano rehurumende iri kurota masikati chaiko nekuti vashandi vehurumende vari kuda kubhadharwa vachiri vapenyu Dr. Joe vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti masangano evarayiridzi manomwe akabatana ari kunyorera kuhurumende achisvitsa kunyunyuta kwevarayiridzi neurongwa uhu
isu tinoona sekuti ndokurota masikati vanofanira kuti vazive kuti chatinoda isusavashandi kurarama kuriritirwa tichiri kurarama uyezve kuti tikwanise kuriritira mhuri dzedu pari zvino tiri incapacitated tingafara dai vaitipa mari iyo pamwedzi yakadero tichiri kurarama kuti tikwanise kubatsira mhuri dzedu dzikwanisewo kuti dziende kuzvikoro tikwanisewo kulodha tikwanisewo kuriritira mhuri dzedu saka izvi zvokuda kuzoti vatione sevanhu vakanaka tashayika ndinoona sekuti izvozvo izvo hazvina musoro nokuti isu izvezvi tinoda kuti tirarame mari iyo yechibetsero chararama zvokuti vazotipururudzira tashayika ndo zvatisingadi izvezvi saka zvokuti vashandi vehurumende havadi kuti vazoita spechify pamafinara avo vanoda kuti hurumende ivachengetedze, ichengetedze kodzero dzavo vachiri kurarama pari zvino, kwete kuti vazoshayika vozoti ndiye waiva mushandi wedu. Hatidi unhubu nounhunzwa tudzwa hwakadaro.
Imiwo makambogarwawo nemipasi here sevashandi vacho vachange vachizobatsirwa nechirongwa ichi?
Hatina kumbogara nesu pasi. Hurumende yangoita muririro wayo yokuti idendera rinongorira ririmwe chete ndozvainoita izvozvo mazuva ese. Haikwanisa kugara pasi nevashandi vayo kuti tingoyana natite nonzi pachirungu dialogue. Vanongoti zvavarota zvavafumuka vachifunga ndozvotaura. But isisu hatikwanisi kunyaradza namatakana naakadaro. Tinoda kuti tiite nhaurirano dzamandorokwati uyezve tichivapawo nhunha zvedu in terms of our priority. Hongu ingava iri part of our priority but iri kumanumber 5. Priority number 1 ikozvo ndeyekuti tinoda kuti tirarame kana kukapasitetewa tikwanise kurarama usavashandi uye nemhuri dzedu. Tozokwanisawo kuzoti tazopawo inenge yava kumanumber 5 apa. Saka hatidi kuti ivo vatore a low priority, isu tina mahigh priorities hatinawo okuti tirarame tichiri wapei.
Mune matanho hamuchatorawo here mushure mekuburiswa kwechiziviso ichochi?
Hongu tagara izvezvi tiri mushishi semaUnited Front yemateacher unions kuti tinoda kuti tione mukuru wenyika timupe petition yedu, nokuti tinoona kuti vatora nguva vasingadi kutaura navarayiridzi apa zvakaomera varayiridzi. Saka ndinoona sokuti ndo imwe yatiaisa papetition yedu iri kuenda kumukuru wenyika manje manje, in 2 days or so ichange ichienda kumukuru wenyika. Vamiriri vamateacher union vachimacha vachienda nepetition kumukuru wenyika, iyoyo inenge iripo papetition iri kunyorwa izvezvi ichiri kubikwa asi yava kuibva manje manje.
Ko iyo nyaya yemihoro yenyu yamagara muchiramwira mabasa pane zviri kufambawo here?
Hapana chiri kufamba, nokuti dambudziko riripo nderekuti maministers emuhurumende havasi kuda dialogue. Patakapedza kutaura navo mavhima tikazotaura zvena minister of education vese vanongonakurirana.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira zhou vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri westudio 7. Pasi pesangano rinonzi Nyasha Africa, zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mudunhu reWashington DC zvakatanga chirongwa chekuunganidza mari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica $50,000 ichashandiswa mukusimudzira zvipatara vana chiremba navana mukoti muZimbabwe. Imwe nengo yesangano iri vatakura Taylor vaudza Mike Hove westudio 7 kuti mari iyi ichashandiswa mukutumira zvekushandisa zvakaita semakombiyuta pamwe chete nekutanga zvirongwa munyika zvichabatsira vanhu vari kutambura nezvirwere zvakaita sechirwere cheshuga diabetes, chirwere chehypertension kana kuti blood pressure nezvimwe. Ngati nzwei vachitsanangura.
Nyasha Africa chirongwa chakatangwa nemurandakadzi wemuZimbabwe anonzi Debra Nyasha Peters. Akachitanga mushure mekuona matambudziko ari kuita vanhu vari kuZimbabwe nenhau dzehealth. Akaona hama dzavo dzaitambura ndopa akazoti regai tibatsire isusu tiri kumhiri kwemakungwa. Ndopa akataura nini bhandu dzoti zvoni ndezvaanoda kuita and ndakaona kuti tibatsirane ngati zvati pamwe chete.
Mungatiudzawo kuti ndepapi pakuda kunyatsobata? Inyaya dzeCOVID-19, inyaya dzediabetes, inyaya dzakadii?
So tikubata zvese nekuti COVID-19 inouya and then yotambudza vanhu vane diabetes, vane hypertension, saka BP, blood pressure. Saka tikuda kubatsira vanhu vese vane utachiwana hweHIV nevamwe vanengari like vanhu vakuru vakawana ndo vari kuwanzobatikana neutachiwana hwecoronavirus. So tinouya tobatsira vana ana mai vane pamuviri kuti vagone kuita sei kuzvara zvakanaka.
Imi muri wechidiki muri chizvarwa cheZimbabwe asi murikugara muAmerica, chakaita kuti muve nechivigo chekuda kuva nhengo yechirongwa ichi?
ndine hama dzangu neshamwa dzangu dzichiriko kuZimbabwe dziri kundiudza kuti dziri kutambudzika kuwana mishonga yekurapa ingava iye yeshuga yechirwere like HIV also ma equipments. Saka inini semwana semukomana wechidiki ari kutotanga kuita the health ndakaona zvakamirisana kuti ndane ndiyo ndichibatsirawo hama dzangu neshamwari nanasisi nanagogo vari kuZimbabwe.
Pane zviripo here pachirongwa ichi zvakananana nekubatsira vechidiki muZimbabwe?
Yes, tine youth initiation programs anoda kudzidzisa vanhu vechidiki kuzvibata nekuzvichengetedza mwiri wavo neku eating healthy vachidya chikafu chine utano nekuve also vano exercise vachimhanya nekuenda kugym.
Mungatiudzawo zvizere pakuti chii chakaita kuti nechivimbo chekuda kushanda nevamwe vanhu pachirongwa ichi?
So GoFundMe page yakatanga nokuti tuda kubatana neimwe organization inonzi Medshare. So Medshare inokupai my equipment anendesa like kuzvino kukumba anga mubhedha wepamahospitals vagava mishini yemablood pressure and then onopai mahara and then muzongobhadhara kushipa kukumba. Saka taona zvakaringana kuti tibatane nevanhu vamwe maZimbabweans nevanhu vepasireso kuzvino tingounganidza tirakidze kuzvino chi tiri mumusha mumwe chete and tinoona kubatsirana nokuti tsaratsino achitswanenda.
Saka mari yamuchange muchiunganidza inenge ndeyekubhadhara kutakura zvinhu zviri kubva kuno kuAmerica zvichienda kuZimbabwe?
Ndeyekubhadhara zvinhu zvikuenda kuZimbabwe nekubhadhara duty, but hatisi kubhadhara kuita sei kutenga zvinhu zvacho, tichingobhadhara kuendesa kumba. Vanotipa zvese, tinotsvaga madhokotera nemalisti yezvinhu zvavari kuda and then toenda ikoko tichatora even vanhu vekuno kumavolunteers toenda tonoita packaging kumaofices avo kuAtlanta nekumwe kuCalifornia and then from there vanozoendesa chitenge kukumba.
Nhengo yesangano reNyasha Africa vatakura Taylor vari parunhare mudunhu reWashington DC naMike Hove weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekusukwa kuSouth Africa kwamufundisi Shepherd Bushiri nemudzimai wavo Mary vachipomerwa mhosva yekuchenesa mari kana kuti money laundering inoita mamiriyoni zana nemaviri emarandi 102 million rand yakawanikwa nenzira dzisiri pamutemo. Kuroniko rinoti hurumende yati vanoshanda mumabasa ekutakura vanhu nezvinhu kusanganisa vatyairi vemakombi nemakondakita vanyorese neNational Social Security Authority kuti vagowana mari yekuvabatsira kana vasvitsa zera rekumhandigere. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pekushaya nemusi wemuvhuro kwevakambomirira Zimbabwe kuAustralia uye vaimbovegurukota muhurumende yava Robert Mugabe, amai Florence Chitauro. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani, panopa Studio 7. Kuno kuchiredzi East and South, tine dambudziko. Takumbira vanosoni chamisa uyo vatibatsirewo, minda dzedu dziri kutorwa, uyo vatinunurewo. Vanhu vacho vava mazano PF vana hana urombo, hana tsitsi, rongoramba chingotorera vanhu. Hatizivi kuti rudzi rwedu irwu takaita sei, vakatishorei. vashamarari vestudio 7 vanotipawo news dziri dzechokwadi. Tokutendai nebasa ramunoita. Chidoo kutaurawo panhau yemari, mari dziri kuindozhwa kuZimbabwe. Mari dziri kuindozhwa kuZimbabwe. Vakanganwa here kuti vakambotiitira futi? Pachina gono paya, pachina gono. Tikasvika kumatirioni mari dzavauda kuindirodhusa idzi ngavasadarwa nehurumende yedu. Ana munangawa ngavaziva kuti ramangwana vakazobvawo pachigara pavachachema.
Makadiko vatereri westudio 7 vatepfenyeri westudio 7. Ndaida kumbobvunza kuti ko studio iyi sei takawana studio doko yanga isingawipi? Hapana zvatakambonzwa izvo. Mufana kuita muchigadzirisa mushina iyo studio inatokuita tikatoshoterwa nestudio 7 katoita kunge tatorana nenzara, saka studio inofanira kunge yakationa kevo zvokuti isinatoterereka yakazara bekause apa zvizhinji hapana zvatakanzwa pastudio yechipiri manheve.
Makadiko vashamarari vestudio 7, aiwa inekwa handiti ndofara chaizvo. Ndokumbira kuti mundudziro vamunangagwa kuti ngavaitiitirewo zvokuti tungamirirawo nyika, kwete kuita zvokuti tongerawo nyika. Nekuti vakatonga hako vematare vozoita seiko? Ivo ngavatungamirire nyika chete, vazive zvetinoda isusu sezvizvarwa zveZimbabwe, kwete kuti vatitonge hatisina mhosva dzatiinadzo. Kana vasingakwanisi kutungamirira nyika vechida kuita basa reutongi, ngavaendeotsvaga basa kumakoti uko, vakwanise kutoshanda ikoko.
Seven, makadi ikoko vana Jonga kandimiriwa nana Sisi Mavhi. Isu kuno tiri raiti kuZimbabwe. Ndini mai rutendo chapeuka. Ndinoda kutaurira Monzora kuti wewe Monzora wakangamwa here chokwadi wanhu vakafira musangano? Wakangamwa here chokwadi pawakaita MP wewe kunyanga North? Pawaiwa vanhu vachirara musango wana Love More Kenende, wana Francis Makoto, wana Gondokondo Tabwa? Wawakangamwa here chokwadi kutengesa nyika Monzora? Monzora, vari kure vari kuzviona. Usadaro, midzimu iri kuchema naMwari ari kuchema newe. Zvichapera Monzora.
Makadiko estudio 7, toti ndanawo dzenyu dzamunotipa. Yedu yezvikoro zvehurumende zvazvo kudzidzwa izvi. Ndokuona vana vachingodzoka makuseniseni, abuda makuseni kuma9 atodzoka. Chiko naedu ichi chimotibvunzirai vapo mangwana kuti chikoro chekupi chehurumende chiri kudzidzwa, chiri kusera vana vari kuchikoro? Chimovafonera yatinzoti vanoti uchipa papa. Kwete zvavo zvavari kumhanya kuti hei, masankisheni kuda kuti tagara nevaimbi masankisheni. Vakomana kana ivo vaimba chivacho vanoenda kugara iro, igara ripi kuita masankisheni? Masankisheni ava vakazvikonzera egera kumana. Vanoti hatichazivi here isusu? Vanoti hatizivi here masankisheni? Mukafamba zvakanaka masankisheni anobviswa, asi kumbunyikidza kodzero, kudzvinyirira kuita sei, ndo zvinokonzera masankisheni. Kwete vaimbi, ivo vaimba vanoenda kugara nemasankisheni, vakutsvagawo kurarama. Vangaita sei kana vakapuwa vana mbinjana iyoyo vanorarama?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rezvemitemo kana kuti Department of Justice pamwe nematunhu emuAmerica gumi nerimwe vaenda kumatare edzimhosva kwavanomhangarira kambani yeGoogle vachiti yakurisa, naizvozvo yape kutadzisa mumwe makambani kuitawo basa iri. Google inopa vanhu mukana wekutsvaka zvese zvavanoda padandemutande nekushambadza kana kuti search engine. Google pamwe chete nekambani yeFacebook dzinonzi dziri kuwana mari inoita zvikamu 60 kubva muzana yemari yose inowanikwa mubasa iri. Muchinafundo Stan Mukasa vepaIndiana University mudunhu rePennsylvania Vanoti uku kutashurana kweshoroma kusinei nevanhu vanoshandisa Google neFacebook sezvo bazi rezvemutemo richingoda kupatsanura mabasa ari kuitwa neGoogle kuti aitwe nemamwe makambani.
Kuno kuUnited States kune mutemo unonzi antitrust law. Mutemo iwoyo unotiwo hapana kampani imwe chete inodominata mabasa business. Yakaitwa kuma 1990 panguva yekampani yainzi Standard Oil. Saka Google kana uchiita search kana uchitsvaga chinhu pa internet unoenda through Google. Google manje ndo inodominata ma search pa internet. Mamwe makampani avo angaita kuitawo ma search avo achakwanisi kukwikwidza neGoogle kuti Google yakurisisa chaizvo. Saka Department of Justice iri kutiyo Google wanyanya kukurisa hauchape mukana mamwe makampani anoda kuitawo ma search engines. Saka Google pamutemo iyo inofanira kuti ningirikwe ipiwo mamwe makampani mukana wekukombita. Google ne Facebook dziri tube dzimakampani iwayo wanoona 60% dzeadvertising mari yeadvertising ngekuti paunoita sechika Google inoona mari pakusechwa pachepapo.
Tinoti zvekuda America zvainoshandisa market economy kana kuti capitalism kubudirira kwekambani ndo kunodiwa sei vachirangwa kuti kambani yavo yabudirira zvikuru.
Yeah, market economy iripo zvaibati iyo makambani acho ari imomo haadi kuti imwe kambani ikurisike. Kana mudine mabhazi anoshanda anoita kwakati imwe kambani mabhazi iwe ndo ine mabhazi akawandisisa anofamba munzira inobva kuhara munofanira kuti kuve nekukwikwidzana kwakafanirana. Hapana kambani imwe chete inobvumidzwa kuti inyanye kukurisa zvokuti inoshayisa mamwe kambani mukana wekukopita.
Saka Google inonzi ita sei apa yoita sei manje iyo yakabudirira kudaro.
Pane maoptions mairi. Imwe ndeyekuti mamwe mabasa anoitwa neGoogle asaitwe neGoogle ba apuwe imwe kambani. Zvakafanana nekuti kana mabhazi zako anobva kuHarare achienda kuBurawayo awandisa, break up ndeyekuti ukabva kuBurawayo uchienda kuHarare haupike mapassengers ukwero, haupike mapassengers ukwekwe, unongoenda kwadaro. So ndokunonzi kupatsanura kampani kuti isakurise maningi. Ndo zvikuitwa pane zvimwe zvigukuru zvainoita zvairi kunzi usaiteba chipa mamwe makampani mukana.
Ko izvi zvinorevei kumunhuwo zvake nai Profesa Mukasa?
Hapana zvazvinoreva. Uku kurwisana kwewakuru wako, kurwisana kwemakampani, hapana zvazvinoafekta. Ngavarowane vari kusoroko imi moshinwa maheu enyu
avo vange vari muzvinafundo. Stan Mukasa vepaIndiana University mudunhu rePennsylvania vari parunare neStudio 7. Madzangu taurai zvenyu kambo kanobva kuna Paul Matavire sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevatatu 233. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinokurudzira hurumende kuti ipe vashandi mari yemihoro yakaringana vachiri vapenyu, kwete kuzobvisa mari yekuti vachengetwe pavanenge vafa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mukuswera zvakanaka.